madzisvondo vaungana muHarare nhasi vakaratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana kubva paCosway Post Office kusvika muAfrica Unity Square vachiti vanoda kuti sarudzo dzegore rinodziitwe murunyararo. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi tinoda kuvhota murunyararo. Vachitaura muAfrica Unity Square mutungamiriri weDivine Destiny Network Bishop Anselmo Magaya vati sarudzo dzegore rino dzinofanirwa kuitwa zvine musiyano dzichiitwa murunyararo kuitira kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvigotambirwa nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevekunze.
Vatungamiriri vedu madzishe nerasvodi partisan mabato edu makuru ari muZimbabwe ZANU-PF, MDCT, stop forthwith intra-party skirmishes and violence as they are a threat to national security. We say no, no, and no. And the church, we plead that you don't zip your mouth. Vamwevenyu vakapfekwa nemweya wemumbwende vanosiya munhu akapondwa vachiti zvematongerwo enyika hatipindiri vachimhanyira kunoita kurusedi nokuita chechi vachisiya imwe chechi yakazvambarara iri kujudha ropa arobwa nezvematongerwo enyika tati makereke kwete kwete kwete.
Mumwe ataurawo pachiitiko ichi ndiva Rashid Mahia vanoshanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust avo vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vabvise masoja anonzi ari kumaruwa vachiti ari kutyisidzira veruzhinji pamberi pesarudzo dzegore rino.
Isu seHeal Zimbabwe tinoshanda mumamisha uku kwatiri kuona vanhu vachimbunyikidzwa vanhu vari kuvhundutsirwa. Nanzwa komeredzi vari kubva pano vari kuti hanzi fiye yakapera gore rakapera haida kupera fiye kumamisa uku vanhu vakuramba vachingomunyikidzwa vachidzidzirwa. So our message is that traditional leaders should bring peace in communities. Traditional leaders havafanirwe kumbunyikidza vanhu kumamisa kwatinogara. Ndochekutanga. Chechipiri, masoja mauto ngaagare kumabharati. Hatisi muhondo, hatisi muhondo. We are a peaceful people. Tinoshanda nevanhu, hatishanda nemasoja. Masoja ngaagare kumabharati. So we don't want to see the soldiers in communities intimidating people.
Vataura vakamirira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vaLeo Chamahwinya vati hurumende inofanirawo kuchengetedza kodzero dzeveruzhinji pamberi pesarudzo.
Kukota manzwi enyu vamunangagwa, the voice of the people is the voice of God. So we are watching to see whether you walk the talk. So tinoda kutenda ichechi.
Sarudzo zhinji dzakapfuura dzakaitwa zvine mhirizhonga mukati zvikuru sei musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzechipiri dzakaitwa muna 2008 bato rinopikisa reMDCT richiti pane nhengo dzaro dzinodarika mazana mana dzakaurayiwa zvine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbove mutungamiriri weMDC muchakabvuva Morgan Tsvangirai varambe kupinda musarudzo iyi. Asi vamunangagwa vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena uye pasina mhirizhonga. Zvichakadai vanga vachiratidzira ava vakurudzira vamunangagwa kuti varege kungotaura chete asi kuti vaite zvose zvinodiwa kuti pave nesarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Oh, my God.